England neFrance dziri kusangana na 9 p.m. manheru ano kurwira nzvimbo yesemifinary yeFIFA World Cup 2022 umo matove neArgentina neCroatia kare. Mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti veruzhinji vane maonero akasiyana-siyana kuti anokunda ndiani. Munyori wenhau dzemitambo anogara kuEngland, Admire Muyemeke, anoti munyika iyi hamusi kudaidzwa anonzwa nemhaka yemutambo uyu.
Yeah, bhora reEngland neFrance rine manyukunyuku anotyisa. Manyukunyuku acho akasimuka uye ari pamusoro zvisingaiti. Iye zvinezvi uri kuona mota dzichifamba dzakaiswa maflags pese apo uri kufamba, mungava macolleges, mabhawa, mazvitoro mumunotenga, even mapostmen chaivo chaivo vari kuya netsamba mudzimba vari kutaura nyaya yebhora iroro. Saka ya rakasimuka, ibhora rekutarisirwa nemunhu wese.
England haisati yakundwa kumakwikwi aya mushure mekurova Iran, Wales neSenegal nekuita mangange neUSA. Vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu vatedhi dzuwa vanoti zvikwata izvi zvakaenzana masimba zvekuti vanoona zvichiita mangange England yozokunda nemapenareti.
France neEngland idraw, it's a draw game that one. I think it's just a draw 0-0. Because ma teams acho ese arikutamba bhora rakafanana. England inogona kuwina mapena.
England ichange tarisira zvibodzwa kubva kuna Harry Kane, Marcus Rashford, Phil Foden na Bukayo Saka, uko France ichitarisirawo mashiripiti kubva kuna Kylian Mbappe. Muongorori wemutambo wenhabvu vaAaron Tambo vanoti vari kuona England ichirohwa mumutambo uyu.
England ndinoona senge England inenge yakatomerwa izvishoma nokuda kwekuti vakomana veFrance vanenge vari kusunga dzinenge dzinoda kuti vasabude vasanyadziswe.
Chikwata chinokunda mumutambo uyu chinobatana neArgentina neCroatia, idzo dzatove masemifinary kare. Argentina yakarova Netherlands, asi chakashamisa veruzhinji kokundwa kweBrazil iyo yakarohwa neCroatia nemapenareti zvekare. Brazil iyo ine vatambi vane mukurumbira vakaita saNeymar, Richarlison, Vinicius Jr, Danilo na Gabriel Jesus yave munzira kudzokera kumusha. Izvi murairidzi wemutambo wenhabvu Darlington Dodo anoti zvinoratidza kuti nhabvu yasanduka zvikuru zvekuti hakusisina zvikwata zvinonzi zvidiki munhabvu mazuva ano.
Nyika dzaachitarisirwa kunge dzipasi kana macontinent aakuita achisumukawo. Kune zvakawanda zviri kuchinjwa, curricula, the coaching methods, zvakawanda zvaakuitika zvekuti bhora iri raakuda kuenda richinge rinofutifananei.
Masemifinary emakundano aya ariko musi wechipiri nechitatu svondo rinouya, apo nechipiri Croatia iri kusangana neArgentina, finary ichizotambwa musi wesvondo svondo rinouya zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.